Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anasi kuri musi wemuvhuro kurume 14, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chingwa chiri kutarisirwa kutanga kunetsa munyika nekuda kwekurwiswa kweUkraine neRussia, nyika mbiri dzinotengwa gorosi rakawanda neZimbabwe. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chotaura nezvenhamo yachakaona chichitiza hondo yemuUkraine. Zimbabwe yoramba yakatarisana nedambudziko rekushomeka kwevakoti navana chiremba, sezvo vakawanda vavo voramba vachitsvaga magwaro ekuti vanoshandira kunze kwenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chingwa chiri kutarisirwa kutanga kunetsa munyika nekuda kwekurwiswa kweUkraine neRussia, nyika mbiri dzinotengwa gorosi neZimbabwe. Zvinhu hazvinawo kugadzikana munyaya dzemafuta ekufambisa dzimotokari zviri kupa kuti arambe achikwira mutengo zvichikonzerwawo nehondo iyi. Mukuzeya mamiriro akaita zvinhu panyaya yegorosi, tabata sachigaro weGrain Millers Association of Zimbabwe vatafadzwa musarara.
Nyika yeRussia neUkraine dzabatanzwa dzese dzinokohwa gohwo ringaite 25% regohwo rese rinodiwa paspan. Nokuda kwehondo iri kuitika kuUkraine, mutengo wegorosi wasumuka zvakaoma pasi rose. MuZimbabwe taona mutengo uchisumuka kubva pa$475 per ton kusvika pa$685. Izvi zvichikonzerwa nehondo ikoko. Dambudziko guru ratikwana nderekuti gorosi raifanira kubva muRussia nemuUkraine richienda kune dzimwe nyika kusanganisira kuno Africa richauya.
Ko kune dzimwe nyika dzamaisimbotenga zvakamira sei?
Vamwe vanofanira kunge vachitipo gorosi vadzikisa uwandu hwegorosi ravakubudisa munyika. Uyezve tingangoita dambudziko rekuti vamwe vangabva dzimwe nyika dzinokohwo gorosi zviri pamusoro kana dzatinga dziri mutop 5 dzinosanganisira France, Canada neAmerica dzinokunge dzichizoenda mumwedzi uri kuteera dzaakumisa gorosi zvachose rinobuda munyika dzavo nokuda kwehondo iyi.
Tiri kunzwawo kuti mati wedzereiwo mutengo zvakamira sei mukatsanangura?
Pari zvino mutengo weflower wetinogadzira sachingwa wasumuka nechikamu chingangoita gumi nemashanu kubva muzana. Tinotarisawo zvakare kuti kunze kwekunge hondo yamiswa, mutengo wegorosi ucharamba tichipikirisana nawo ucharamba uchikwira.
Sachigaro weGrain Millers Association of Zimbabwe vatafadzwa musarara vari parunare muHarare. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata unyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano.
Hondo iri kurwiwa kuUkraine neRussia sekuonda kwetatu ita izvozvi irakonzera kuti mafuta edzimotokari negasi ratinoshandisa pakubika rikwire zvakanyanya. Munoona kuti maprize edu muno muZimbabwe chaiwo per lita yanga iri kuma 135 cents pa lita yakuma $1.78 yajamba zvakanyanya, nekuti kuRussia ndio mbiru inozikana pasi rese kugadzira mafuta, vane 10% yeworld production. Saka madisruption aya ari kukonzeresa kuti vari kutengesa mafuta vasare vari vashoma, isu torwirana kunotora fuel iyoyo iyo yachikwira. Ndo zvimwe chete negasi ratoshandisa pakubika, Russia inotengesa gasi zvakanyanya. Saka zvakare nekuti yapwa ma sanctions na America ekurangwa kutenga gas.
Izvi zvinorevei kunyika yakaita seZimbabwe?
Zvoreva kuti America ichange yakutenga gas zhinji kune dzimwe nyika dzisiri Russia, yozokonzeresa kupusha maprice kuti akwire mudenga. Sekuti kavana vanhu vakurwira kutenga zvinhu zvishoma, mitengo inokwira. Saka isusu seZimbabwe nawo nenhau yemafuta iyoyi, dambudziko rinoitika ndiri kuti tese tinoziva kuti pese pane munhu, pese pane production, pese pane industry, chingava chii, panoshandiswa mafuta edzimotokari. Saka stage yega yega yatinofamba maproduction medu, mitengo inonga ichitokwira zvakanyanya.
Zvinoreveiwo izvi kumushandi?
Zvoita kuti vanhu veZimbabwe anova macivil servants, anonga ari muproduction ichienda kumabasa, zvinhu zvava zvinova zvakuvaomera zvakanyanya. Mari yavanotambira haichakwani zvakare. Kamari kavakapuwa nava mutunuve katoryiwa neinflation inonga yakusimuka. Zvireva kuti vakuda kupuwa futi chii, dzimwe mari. Dambudziko raitika apa ndite kuti hurumende yedu haina zvairi kuita kuti ideredze marwadzo aya eRussia. Sezvatiri kuona kune dzimwe nyika vari kubvisa matax akawanda ari kukanganisa kuti mafuta akwire. Muno mutengo wemafuta tingati 50% yepurize yemafuta inonga ichienda kutax. Vamutunuve vasati vaita chavaita ipapo kuti vatirerusire upenyu hwedu hunge hwakachipa. Imwe dambudziko ratiri kuona ndiri kuti Russia ndiyo inogadzira 2/3 70% yemafertilizers anodiwa pasi rese.
Zvinenge zvamirawo sei panyaya dzekurima?
Saka zviri kureva kuti kurima kucharwadza. Tinofunga tese takaona varimi vakaona kuti 2021-2022 agricultural season fertilizer yakakwira ne100%. Mabhegi efertilizer anga ichienda kuma $60, $70 visaine shopu yavapinda, mamwe kuma $90 ichikubva pa $35. Saka yanga iri nhau yemadisruptions akakonzereswa necovid-19 nekuti kufamba kwemalogistics edu anoshandisa kutakura mafertilizer anga avhiringidzwa. Saka izvozvi nekuti Russia futi ndiyo inova number 1 ine 70% yefertilizer pasi rese, tichaona kuti mafertilizer achaita mashoma yokwira futi. Saka varime ngavatarisire kuti tani refertilizer richanga rapfuura $1,000. Zvoreva kuti tinotarisa kuti bag refertilizer richanga rakuma $100 pabag nekuti Russia inonga isingaunzi fertilizer pasi rese nekuti kune masanctions.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vari parunare muHarare. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chakatiza hondo yekuUkraine chichishandisa muganhu wenyika yeHungary vaFilimon Chizororo, avo vanga vachiita zvidzidzo zvekuva chiremba, vanoti vakawana rubatsiro rwetikiti kubva kumuzinda weZimbabwe uri muGermany. Vanoti zvakanga hazvisiri nyore kupinda pamuganhu uyu, asi vanoti vanhu vemunyika yeHungary vakavabatsira zvikuru. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Isusu group yedu tanga 38 maZimbabwe, takabva kuvhinisa, takabva nebhazi ranga rakahaiwa nemaIndians. Saka isu tisaka vakatikwanidzira imomo, takatobhadhara mari ndofunga $100. Takafamba about 15 kilometers nebhazi and tikazotsvaka imwezve transport yakazotitora kubva kusiti yatakasiyirwa kusvika tasvika kuborda. Paborda ndopainetsa, panga paine vanhu vakawandisa vaida kukrosa. Saka vaitanga kuti maUkrainians akrose nemadzimai nevane vana, and then isu ndopatakazokrosa. Papatakazongokrosa boda takabata zvakanaka zvichaizvo. Taiva takatomirirwa kusaidi rekuHungary, isu takaenda kuHungary. Takatakurwa nemota ipapo mahara kubva paborda kusvika kune imwe city inonzi St Peters, guta reSt Peters riri muHungary. Tikanogara ngoti takagara 2 days. Suva rechitu tikabva taenda kuimmigration tikanopiwa mapermit yekuti tinge tichigara muBudapest. Takapiwa like ma 30 days, like kwemwedzi wese.
Manga muri kutini makatambirwa zvakanaka? Ndiana akakutambirai pabhodha rekuHungary?
Kuna ambasada weZimbabwe in Germany, vari kuBerlin vanonzi ambasada Mashingaidze, ndivo vakaorganiza nemastudents ekusouth Africa. Saka tanga tingori group takasangana nemasouth Africans, ndivo vakaorganiza zvinhu zvese izvozvo.
Mapepa yanga akanzi ndeyei, marefugee kana kuti chii?
Mapepa aya tainzi izvo zvoni unosarudza kuti unoda kuita refugee here kana kuti uri mupfuuri. Asi izvozvo tisati tatosvika pamaoffices papo tanga tatoudza kuti hurumende ichakutengerai matickets ekuuya kuZimbabwe. Saka panga pasina nidi kuti titore emarefugees. Saka tese takangopiwa matemporary permit ekugara like tongoti in 30 days taizwa kuti patinozosvika 30 days tese tinenge tabuda muhangari.
Muchibva ipapo mubva zvazodi?
Tichibva ipapo tikabva taperekedzwa kuchitima. Takanokwira chitima kuenda kuBudapest kuta guru rekuHangari. Vanhu vese vaibva kuUkraine vanga vachifamba mahara. Saka hatina kana zuva rimwe ratakabhadhara transport.
Ko, makazokwanisa kuwana matiketi sei ekudzokera kumusha?
Kwanga kuine magroups akawanda ekuRomania, ekuPoland nekwedu kuHangari. Saka mazuva ekutanga zvaiita zvichinonoka. Asi pane pavakazongoita speed up process zvokuti 38 kudaro rangoti gurupu rimwe rakauya sanhasi, rimwe gurupu rikauya samangwana tikabva tatoenda tese.
Saka iye zvino izvi muri kupi?
Iye zvino ndiri kuHarare, takasvika musi wa 6 March.
Muri yakakutambira iseiko?
Vakafara chaizvo.
Pari zvino shuro yenyu ndeyei?
Ndava pane imwe level yekuti handikwanisi kungotaurira inini ndega asine mamwewo mastudents vakabvawo kuUkraine kuti izvezvi vakangogara. Saka tei tichidawo kuti kana government ikagona kutsvakawo zvimwe zvinhu zvekuita kana kuti vapinze musystem yemunomu tikwanise kuenda kuchikoro kumayunivhesiti yedu yemuno kusvikira zvinhu zvanaka. Ndoona sekuti zvinhu izvozvo zvinogona kutibatsira zvakanyanyisa, nokuti kana vanhu vakaramba vakangogara vamwe vanozosiyana nazvo zvechikoro izvi nokuti zvinhu zvakaoma munyika. Vamwe vanondo vanozoita zvemadrugs nokuti vanenge vaane stress.
Avo vanga vari vaFilimon Chizororo, chizvarwa cheZimbabwe chakanga chiri kudzidza kuUkraine, chakatiza hondo kunyika iyi, vachitaura naMavilas Mhlanganyauye weStudio 7 vari parunare muHarare. Gadziriro yesarudzo dzemabielections munyika iri kuenderera mberi. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti yatonyoresa vamwe vaongorori vekunze nemunyika nevatori venhau vari kuda kuuya kuzoongorora sarudzo idzi. Zvichakadaro, mamwe masangano anoongorora sarudzo anoti Election Resource Center neZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN aburitsawo nhasi gwaro rezvaakaongorora muchirongwa cheZEC chekunyoresa vavhoti ichienda kunogara veruzhinji kana kuti Mobile Voter Registration. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muZESIN, amai Ellen Dingani.
So tanga tichiongorora yatinoti observation of the process seZimbabwe Election Support Network neResource Center. Election Resource Center ERC tanga takadeploya maobservers anoita iwo 210 vanga vari mumaconstituents akasiyana-siyana mavanga vachitarisa kuti voter registration iri kufamba sei.
Saka chinangwa chenyu ndechei chaizvapa?
Mukuongorora kwedu hakusikwe kutsvaga kukanganisa kana kuti zvinenge zvichiitwa neveZEC, asi tinenge tichida kuti tibatsirane kuti maprocess iwaya akarikosha emaelections arambe achiitwa zvakanaka, uye kana pane mukana wekuti aimprove topawo marecommendations ekuti apadai paimprove zvakadai zvakadai. Saka mukuongorora kwedu maobservers edu vakatipa mareports akati wandei atanga tichiongorora nekunyora achibatsira kutinyore gwaro irori. Ndotanga nezvakatinakei kuparurwa kwechirongwa chocho cheBlitz kunga kwakanaka chaizvo, nokuti idecentralization yeprocess kuti ZEC iri kuenda kuvanhu kunoregista vanhu pedyo nepavanenge vachigara. Saka taitarisira kuti vanhu vachabuda neuwandu, asi maobservers edu mukuongorora kwavanga vachiita vaitaura ivo kuti panga paine machallenges anga aripo anosanganisira kuti voter education kana kuti kudzidziswa kwevanhu nezvenyaya yevoter registration blitz kwanga kusina kunyatsowanda.
Zvingava zvikonzero zvei zvakapa kuti zvinetse semaonerenyu?
Zvimwe inyaya dzemaresources, euro inyaya dzekuti vanhu vashoma ndovanga vachipa voter education hatizoziva, but tida kuti zvekizive kuti vanhu vazhinji vanga vachiongorora vati education yanga isina kunyanyowanda, yanga iri shoma. Zvinoda izvo zvaita kuti manumbers avari kutaura kuti vakaregista ari mashoma. Then imwe zvakare dambudziko ratataurirwa neobservers edu nderekuti vanhu vazhinji vanga vachitadzama kuda kuregister asi vamwe havana zvitupa, vamwe vakarasa, vamwe vakatena 18 recently kana kuti makore atipfuure ya 2018 havana zvitupa zvikuru sei vechidiki. Saka imwe zvakare chinhu chatakaudzwa neobservers edu tainge tichitarisira kuti zveki zvayakange yati ichazoita iyo mobile voter registration blitz muna February vachibvisa muna December 2021 mavakambenge vataura nemhaka yekuti vaida kuti ruzhinji rweZimbabwe rusina zvitupa rikwanise kutora zvitupa panguva iri between December neFebruary yavakazotanga. Asi chirongwa chezvitupa kuti chinoenda kuvanhu chiya chinonzi blitz food yeNational Identities haina kunge yaparurwa, asi novimba kuti veregistrar general vachaverengawo ripoti yedu voonawo kuti vanhu vazhinji vanga vachichema nenyaya yekuti havana zvitupa uye vamwe vakarasa zvitupa.
Poitwa sei semaonerenyu?
Dai vari vagona kuisawo blitz yemaidentity cards, yekuishuwa maidentity cards yekuti vanenge vachienda kuvanhu mumaru growth points nemunharaunda vachipa vanhu zvitupa. Zvinobatsira chaizvo kuti vasina zvitupa vakwanise kuvanhu zvitora zvitupa. Saka ndoenda panyaya yezvimwe zvanga zvichionekwawo nemaobservers edu. Vamwe vachona vakaona kuti macenters mazhinji avanga vachivhizita vaiopena nenguva, achivharawo nenguva yakatarwa, asi mamwe anga asinga openi nenguva nezvikonzero zvakasiyana-siyana. Maobservers edu zvakare akataura kuti vamwe vachona vakanga vamborambiswa kuobserva, asi zvesine neERC yakazoinvolva vanhu vezeke vakazokwanisa kuti maobservers edu vange vanga varambidzwa vakwanise kuobserva.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muzesin amai Ellen Dingani vari parunare muHarare. Vateereri veStudio 7, tine chiziviso chakakosha. Musi wemugovera nesvondo wega wega kusvika musi wa3 kubvumbi, tiri kupai chimwe chirongwa chelive talk kubva na8 kusvika na9 manheru. Tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabi elections ari kuitwa musi wa26 kurume. Muchirongwa ichi tinenge tichitaura nemi vateereri tichinzwawo kubva kune vari kukwikwidza musarudzo idzi uye nyanzvi munyaya dzezvesarudzo nezvematongerwo enyika. Musakanganwe kuteerera chirongwa chedu chelive talk mugovera nesvondo. Bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere checovid-19 zvasiya vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vachiri zviuru zvishanu nemazana mana negumi nevaviri kana kuti 5412. Vanhu zana nemakumi mashanu nevasere vakabatwa nechirwere ichi nezuro. Vanhu makumi mashanu nevaviri vanonzi vari kurwara vari muzvipatara zvakasiyana-siyana munyika. Hurumende iri kukurudzirawo vanhu kuti vabayiwe nhomba yekudzivirira kupararira kwecovid-19. Chinangwa chehurumende ndechekubaya vanhu mamiriyoni 10 nhomba kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwechirwere checovid-19 munyika Dr. Agnes Mahomva.
Chokwadi panguva yakapera nhamba dzedu dzanga dziri kuramba dzichingodzika, asi masvondo mairi apfuura takaona nhamba dzedu nga dzakutitangei kukwira, asi tirikufara nekuti vari kufa vari kungoramba vari vashoma. Ndiyo nguva yatinenge tichitokurudzira zvakanyanyisa mhuri yeZimbabwe kuti tapota, musatange kufarisa zvatinosiingoona tikanga tangorohwa neyemawezi iwavo panenge yakupera vanhu votanga kufarisa, havachaiti zvaunofanirwa kuita, nhamba dzotanga kukwira. Saka pane zvino taakuti tabuda fourth wave, toda kuti nhamba dzedu dzirambe dzakangodzika. Chirwere ichi pandemic ibve yanyatsopera zvachose, saka tapota mhuri yeZimbabwe, rambai muchingoita zvetinongokurudzirai zvekupfeka mamasiku, kuisa maoko nesipo nemvura, kusanitaiza. Chinhu chikurukuru chedu kunyanya kukurudzira zvakanyanyisa ndo vaccination.
Asi vamwe vada kuziva kuti zvinofamba sei kana muchipa kurudziro yekuti vanhu vabayiwe nhomba vakawanda pazvirwere izvi, mungachatsotsanangura kuti chii chakakosha kuti vakawanda vabayiwe nhomba yacho?
Tinotongozviziva sekutanga kwetakaita petakatanga kuvhakisinisa vanhu na February gore rakapera paya, tichitokuda kuti 60% wavhakisinetwe, tichiita inonzi herd immunity ndozvo tinongoramba tichingokurudzira kuti tinoda kuti chikamu chevanhu vakabayirwa chikure zvakanyanyisa. Dai zvaitogona kuti vanhu vese vabayirwe ndozvitingatoda, nekuti zvino zvaita kuti mhuri yese Zimbabwe idi inge yakaprotektwawo kana kuvharidzirwa kubva kune chirwere ichi. Tinoziva kuti chikamu chakakura chikanga chabayirwa zvinoreva kuti vanenge vachizobatwa nechirwere vanoitawo vashoma. Saka kuti chirwere chirambe chichipararira zvinova zvadererawo, nekuti kana muinonha shoma shoma dzabatwa nechirwere nekuti vazhinji vakabayirwa, zvinoreva kuti chirwere chiya chichagoni kupararira nyore nyore. Chinoda kuti chijambe kubva pane munhu chinoda kuti chijambe kuenda kwaari akabayirwa hachichabatiki. Choda kuti chiendese papa une munhu akabayiwa hachichagoni kuramba chidi chichipararira. Ndo saka tichiramba tichingokuomodzesa kuti tapota bayiwai iwe mbune unenge wakutozvivharidzira, asi kaunenge uri kubatsirwa kuti vamwe vanhu munharaunda yako muZimbabwe mese wadi vagone kuvharidzirwawo kuti vasabatire chirwere ichochi.
Tombotarisawo nyaya dzezvematongerwo enyika vese vari kukambena, hatitaure zita rebato, asi munokurudzira mapata kuti aita sei kuti chirwere chisapararire zvakanyanya vanhu pavanenge vachiunganapo?
Taramba tichingokurudzira kuti vanhu kana vachinge muri kuona kuti takatanga kurelax kutaya tinoti marestrictions taakuti aiwa mabhodha yedu ngaavhurwe, vanhu venyuwo chiuyai kumabasa, vaisingouya nekuti pane imwe kuyatanga tiri taiwa zvikamu zvishomashoma ngazviwe kubasa, vamwe shandai mukumba, asi takazobvura tikati aiwa chiuyai kakumba. Zvakangofananawo nekuti tangoti aiwa vanhu chiitawo zvemunoita mumacommunity menyu, mungava kungoitawo magathering zero, vangava campaign, angava kuchechi, zvakangodaro. Asi tiri kukuudziraka kuti kana maakusangana kudaro onai kuti muri kuramba muchipfeka mamasiki enyu, mugeza maoko nese pane mvura, mukusanitaiza. Zvakare chinhu chikurukuru chetiri kuramba tichikurudzira, onai kuti makabayiwa nhomba yekuti musabatire chirwere ichochi.
Mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwechirwere checovid-19 munyika Dr. Agnes Mahomva vari parunare muHarare. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Naurano dzekuedza kuunza runyararo dziri kuendera mberi nhasi pakati perussia neukraine, kunyange hazvo kurwisana kunotyisa kuri kuenderera mberi. Nezuro Russia yakauraya vanhu 35 uye vamwe 134 vakakuvara. Izvi zvakaitikira pakamba yemauto iri pedyo nePoland inodzidziswawo zvechiuto munyaya dzekuchengetedza runyararo neNATO. Mumwe akaurayiwa nezuro mutori wenhau wemuAmerica akawana mibayiro yakawanda mubasa rake, Brent Ronald, anonzi akapfuurwa nemauto emuRussia. Dzimwe mbada ina kana kuti mataiga dzakasiyiwa dzaraswa mushure mekushandiswa kufadza vanhu kana kuti circus kuArgentina dzakasvika muSouth Africa nemugovera, uye dzichange dzochengetwa paLions Rock Big Cat Sanctuary. Zimbabwe yatarisana nedambudziko guru zvakare revakoti navanachiremba vari kubuda munyika vachienda kunotsvaga mafuro manyoro, sezvo vari kuti vari kutambiriswa mutero wembwa nehurumende. Asi vakoti navanachiremba ava vanoti bazi rezveutano rave kuedza kuvarambidza kubuda munyika nekusavapa magwaro ezvidzidzo zvavo nenguva kana kuti verification certificates akakosha kuti vaende kunoshanda kunze kwenyika. Ropafadzo Mapimidze anotipa nyaya inotevera.
Kunyangwe Zimbabwe ichidzidzisa vakoti navana chiremba vakawanda gore roga roga, vashandi ava vashoma zvikuru muzvipatara zvemunyika, zvinova zvinhu zvokanganisa zvakanyanya kodzero dzevanhu munyaya dzezveutano. Makiriniki mazhinji emumadhorobha akavharwawo nekushaya mari. Vakoti navana chiremba vakawanda vari kuenda kunyika dzakaita seSouth Africa, Namibia, Britain, Ireland, America ne Australia uko vanopiwa mari iri nani. Panopedza munhu zvidzidzo anosungirwa kushandira hurumende kwemakore maviri asati atenderwa kunotsvaga basa kunze. Mapepa ekuti munhu akwanise kuenda kunze aya aimbopiwa nesangano Renaissance Council of Zimbabwe, asiko zvino zvave kuitwa nebazi rezveutano. Izvi zvinonzi zvave kupa kuti anoonoke kubuda sematauriro amuzvare tendai chiramba avo vaudza Studio 7 kuti vave nemwedzi mitanhatu vachifambira mapepa aya asi pasina chabuda.
So in the Ashdongo Tauro Hango Shirundi Bata Bata about verification process Yamanesis kuti tikwanise kuenda ku UK. You know, I've already lost 3 opportunities. I did 2 interviews and then the third one ndakatoudzwa kuti it's pointless kuti tiswere tichiku interview up because nyangwe tikapo e-deployer. You can't go anywhere. Nekuti wakabatwa ne verification. Saka andizivewo kuti hurumende yacho iruda kuti titese because ukazvitarisisa mari yavanotipa haikwani and then iwo vaita kuti verification isave inorana smoothly.
Amai Simbai Murenje vanoti vakaudzwa kuti vana mukoti vasina kumboshanda muzvipatara zvehurumende havakwanise kuwana tsamba yeverification asi vari kutambirwa mhiri yemakungwa zvakadaro.
Nyekukliwa kwemanesis yanetsa from Nurses Council. Yanetsa. Munhu unoendesa mapepa ako ku Nurses Council. Unotswa kuti alright usocheka. Zvinhu zvinoita 6 months pasina kana chakliwa. Zvofunza uramba uchingofona mafona adairwe. Woramba uchingofamba uchienda kuti chi atrukita. Tumira futi neemail zvakazodai zvakadai. Ezvinezvi process yacho yachinja. Ezvinezvi ngo kuti kana usina mboshanda mugovernment saka then haukwanisi kukliwa. Saka ndiudze kuti munhu akatrainer let's say ane 14 years Arinis, Shannon Private, Onza, Kwani say we oku kliwa because of number vira washandam government. Mungafmin the macho munakato tiza kato notika apana chiri mumunu. Stresses are shad zite pamuria single mad, shunushaka kuomera, munons kwanengo munekungo chag, nima agents. Itai churung, wiai kliai, wiai, mariri kuya kawant. Ndiana singadi life yakanaka hapana singadi.
Vakoti vakawanda vataura neStudio 7 vari kushushikana zvikuru nekutadza kuwana mapepa avo nenguva. Mutungamiri weZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vanoti mushandi wese ane kodzero yekunoshanda kwaanoda vachiti dzimwe nguva vatungamiri vehurumende vanovanyomba.
Saka asvika ipapo vanhu vakazotanga kusiya basa vechiita rezama opportunities kunze kwenyika kunana UK ana Ireland ana America. Ende vanhu vatanga kuita izvozvo vaona kuti vanhu vakawanda vanonga vari kubuda vaona vakuisa futi roko rwavo kune sezikanzo kuedza kuvhara kuti vanhu vasaenda kwavanonga vaona mabasa kwanze kukriwa kuti vaende.
Nengo yeparamende inomirira chinoi uye vari chiremba Dr. Peter Mataruse vati sekomiti yeparamende inoona nezveutano vange vasati vapirwa nyaya yekunetsa kwemagwaro iyi.
Kauya vakina yacho kuparamende ya kukomiti kwenye tenda ya upepo kumeni kwenye enda kwezio. Kwenye netu wakana kama yunyo iswa kuparamende ya kukomiti kwenye jorisi wana kukomiti clerk na chairperson na asati za pinga ji kukomiti made issues. So I think it's not information. Asi zinane utuvu mbutawa na chairwezi kama chair nenga kaiwa na information. Usati ya skapa pides kukomiti nemae.
Nurses Council of Zimbabwe inoti kutanga munandira munhu anenge achida magwaro aya anofanira kubhadhara mazana matatu emadhora nekuAmerica kana kuti 300 USD. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndine ropafadzo mapimidze.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 pm nasi tiri kutarisa sarudzo dzemabuy elections. Uye nyaya yevamwe vanopikisa vari kuti vari kukanganiswa kuita basa ravo nemapurisa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 pm pamasaisa yanoti 909 am 4930-13860 ne 15460 kHz pa shortwave mazva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 am muvhuro kusvika chishanu pamasaisa yanoti 909 am 6175-7255 pa shortwave. anokoneka ine mufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku isika